Shashkuru of bringing the embassy kune community ya Zimbabweans. You know, as part of our diaspora engagement. Comfortable the embassy, you know, and to explain to my functions the embassy, we are there not just to process documents, but also to share information on investment opportunities in Zimbabwe, among other things.
Muruku tarisira kuti muchange muine vamwe here vanobva ku embassy yenyu vachange vari kutsanangura mabasa amunoita.
Oh, ndiri kuya ne embassy yese kuti tiite tisangane nemhuri yeZimbabwe. Tibvise kana paine kakutya kana kakunyumwa kana chingave chii chinotadzisa kuti tiite mubatira pamwe. Toda kuti tizvigadzirise izvozvo.
Vanhu vazhinji kubva munguva yapfuura havanyatsonzwisisa kuti embassy basa rayo chaizvo nderei. Munganyatsotsanangura here embassy ine chekuita here nezvemapato ematongerwo enyika?
Embassy inomirira pamhuri yese yeZimbabwe. Hazvina basa nekuti uri bato ripi, ringave rezvematongerwo enyika kana remachechi kana chii. Embassy ndeye munhu wese weZimbabwe. And to tell the team partially communalizing my rights and my Zimbabweans in the United States. And I'm paying this request for the number of my rights and my Zimbabweans in the world. I'm going to tell you this year. But if I'm not around the world, I'm going to see it. It's up under my rights and my interests in Zimbabwe.